Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 11/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kana pasina zvagadziriswa, isu ticharamba tichienda vhiki rino neincapacitation, uyezve tichiona kuti tingawedzera mazuva okusashanda here kubva pamatatu kusvika pa4 toshanda zuva rimwe chete pa week, nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Rimwe sangano revarayiridzi rinoti nhengo dzaro dziri kuronga kushanda zuva rimwe chete pasvondo.
Zvinotoitika ndozvekuti taakutorarama nemadonors ndo vari kutipa chikafu, uye fortunately tongati ndo kunopota kuchitomboendawo patinotomboendawo kumaricho. Tongati which is Lovell, tiri kuLovell tikako, tinoenda kunana Hippo Valley Triangle tichindoita maricho ukoko ndokuti tinyatsosustaina upenyu hwedu. Otherwise munhu wetope mukosi haana kunyatsoitwa zvakanaka nokuda kwesituation mamiro yakaita.
Vagari vekuChingwizi mudunhu reMasvingo vanoti kunyange vakazopiwa havo mari dzemuripo, zvinhu zvichakangovaomera.
Vachaenda kumabhanki vondowana mari iyoyo, asi kana vakuenda kushop mari yacho inotenga chii? I think that's where the question is. The value is no longer there.
Reserve Bank of Zimbabwe nhasi riri kuparura imwe mari yendarama yemadhora maviri. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti ragumbuka zvikuru negurukota rezvemari vamutori Ncube, avo vanonzi vakapamhidzira mari kune vamwe vakuru vakuru vashandi vehurumende. Mukuru wesangano iri Dr. Takawafira Joe vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vakagara vasingabvumi kuti hurumende haina mari, vakati sangano ravo riri kuronga nyaya yekuti vaende kubasa zuva rimwe chete pasvondo, kwete mazuva matatu sezvavari kuita iko zvino.
Mashoko Finance Minister vamutuli Ncube kuti havakwanisi kuwedzera vashandi vehurumende, zvikuru sei maticha atinomirira, mari dzavanotambira, anosuwisa maonda moyo mbambaira yaguta chando. Chinotinetsa ndechokuti varayiridzi vakawanda vanotambira mari yegross zvichiincluda maallowance inosvika 1023, kana yazoita chaiyo yatinoti net vanotambira iri between 700 and 809. Imari shoma zvikuru yokuti havakwanisi kurarama nemhuri dzavo, uye kuti vakwanisewo kunge vachiloja nokupeya maschool fees, uyezve nokutenga mabasic commodities.
Vamutuli Ncube, pane zvavataura nemi here sevamiriri vevarayiridzi pamusoro pekuwedzerwa mari, sezvo varipo vamwe vavapamidzira mari muhurumende?
Chinotinetsa vamutuli Ncube vachiramba kuwedzera mari kuvashandi vehurumende, zvikuru varayiridzi vakawedzera mari yamasubstantive directors kusvika pa10,000 ichibva mu1,000. Vakawedzera machief directors kusvika pa15,000, mapermanent secretaries kusvika pa25,000, ende mari iyi yawedzerwa mwedzi unouyu iri backdated to August, zvinoreva kuti mapermanent secretary tinozoona vachitambira mari inosvika 100,000 mwedzi unouyu. Hatizivo kuti vamwe vakuru vehurumende, maministers kana iwo president venyika vanotambira marini. Saka isu taikumbira kuti vamutuli Ncube kana vachiti nyika haina mari, masalaries emunhu wese kubva kuthe first civil servant kuna president aiswe pachena tione kuti nyika haina mari. Nokuti tinoona sokuti apa zvakutaura ndezvekuti mari yava kupiwa vashoma chete vari hurumende yatingati elite, asi vazhinji vachishaya Saka mari haisina hurumende ndeyokupa varairidzi namamwe masivhu 7 epasi pasi, asi chikwanisa kuwana mari yokupa masinia civil servants nevavo vari muhurumende. Saka zvazvinoreva ndezvekuti muZimbabwe mava nehondo yevashoma vakapfuma nevazhinji varombo.
Saka minduro yesangano renyu kuna vanwive inotii nenyaya iyi?
Isu savarairidzi muzvikoro hatifi takazobvuma kuti hurumende haina mari kusvikira yaratidza pachena mari dzinotambirwa navakuru ava. Tombopawo mukuru wakaita savamuturinwiwe mari inotambirwa naticha 700 tione kuti anokwanisawo here kurarama pamwedzi ukapera. Kana akwanisawo kurarama ambopawo ticha ambodyawo yake, tingazobvuma kuti hurumende haina mari. Asi kana pasina zvagadziriswa, isu ticharamba tichienda vhiki rino neincapacitation, uyezve tichiona kuti tingawedzera mazuva okusashanda here kubva pamatatu kusvika pa4 toshanda zuva rimwe chete pa week. Nokuti zvino hazvina kumira zvakanaka, hatingarambi isu tichinunga sose nomuromo, vamwe vachifema nepamusana samandere. Nyika ndeyedu tese, hapana mafirst class citizen nemasecond class citizen. Tese tinofanira kuti tione kuti nyika yapa kuti vanhu vararame zvakanaka, kwete kuti kune vamwe vanofunga kuti ndoo vane nyika vanorarama zvakanaka, vamwe tese tichidya nhoko dzezvironda.
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Vagari vekuChingwizi mudunhu remasvingo vanoti mushure mokupedza makore mashanu vasina kupiwa mari dzemuripo nehurumende vakazodziwana gore rino, asi sezvo dzainge dziri dzemabhondi dzainge dzisisina simba. Vanotiwo vachiri kuda kuti vapiwewo madiridziro kuti vararamise mhuri dzavo. Vagari vokuChingwizi muna 2014 vakabviswa kunzvimbo yaivakirwa dhamu retokwe mukosi pasi pebumbiro remutemo hurumende inosungirwa kuvapa mari yomuripo. Blessing Zulu weStudio 7 abata mugari wekunzvimbo iyi vaMilton Shumba.
Blessing, vanhu takazopiwa mari dzedu, asi dambudziko ndorokuti takazopiwa ava maRTGS. 80% yanga yasara takazopiwa ari maRTGS. Zvazvinoreva ndezvekuti munhu akapiwa akatanga kupiwa mari ari mayusa, umwe akazopiwa mari ari mabhondi. Nesu takazopedzisira kupiwa ava maRTGS. Hatina kuenzana nokuda kweinflation iri munyika medu, Blessing. Saka uyo disadvantaged nehurumende pakutipa maRTGS, vasingaisi rate yekubank. Saka hatina, hazvina kutiitira zvakanaka, Blessing.
Ko, tombotarisawo panyaya yekugara muchakabvumai mahofa vanga vamboti muchabviswa, zvamira sei mazuva ano?
Ichokwadi kuti muchakabvumai mahofa vakanga vati tichabviswa patiri uko, asi vaMP vedu, current MP vaoma, vakazoita musangano nevagari vakataura kuti umwe noumwe paari wava nekodzero dzekudevelopa zvaanoda, nokuti hakuna kwatichabviswa tichiendeswa. Saka iye zvino vanhu vari mubishi rekuvaka kutodevelopa patiri, dambudziko rinongoripo chete ndorokuti vari kuma 1 hectares. Unongoziva 1 hectare hauna, haukwanisi kuti uise setup yekumusha, uise churugu, uise danga, urime mzungunyimo ichi zvakangosiyana siyana pa 1 hectare ipapo. Hazvinyatsoita zvakanaka, Blessing.
Saka munorarama sei manje kana muri kuti hapasi kunyatsokwana pane vamwenyu?
Zvinotoitika ndozvekuti taakutorarama nemadonors ndo vari kutipa chikafu, uye fortunately tongati ndo kunopota kuchitomboendawo kwatinotomboendawo kumaricho. Tongati which is Lovewood, tiri kuLovewood ikako, tinoenda kuna na Hippo Valley Triangle tichindoita maricho ukoko ndo kuti tinyatsosustaina upenyu hwedu. Otherwise munhu wetope mukosi haana kunyatsoitiwa zvakanaka nokuda kwesituation mamiro yakaita.
Vari kubatsira nechikafu ndevapa?
Kune Care International iri kutibatsira, kwozoitawo vana Plani vari kuuyawo vachitibatsira. Ndo so far ndo vari kutipa chikafu ivavo.
Asi chamunenge muchida kuti chiitwe nehurumende chii? Tiri kunzwa kuti kune vamwe vachapiwa minda yekuti vapote vachirima nzimbe dzozotengesera kumakambani makura.
Iyo ndorumbo rwavakaimba tichasimuka tichibviswa kwatakanga tiri. Ndiri kurangarira vamade pavakauya vachiita musangano nesu tichiri kutisati tasumudzwa. Vaitaura vachiti munhu wese unenge akuenda kumadiridziro. But parizvino tirikuona ma earth moving machines emachina akangopakwa pavari ipapo. Hapana kana any development yati yaitwa, hapana kana trench one yati yacherwa. Ndo zvavaitaura vachiti munhu wese unofanira kuti aende kumadiridziro. But machina variko vakangogara vakangopaka machinari yavo. Hatisi kuziva kuti chii chavari kutirongera. Dai zvaiita kuti tiite kumadiridziro kana uchidiridza uri pa 1 hectare, zvaitiitira nyore ende upenyu hwedu hwaisumukira.
Mumwe mugari wekunzvimbo yeChingwizi kumasvingo vaMilton Shumba vange vari parunhare neStudio 7. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe nasi riri kuparura imwe mari yendarama yemadhora maviri isati yaparurwa, imwe yepepa yemadhora maviri neimwe yemashanu. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutu Ncube vanoti nyika yasvika pakunyatsogadzirira kutambira mari iyi. Asi munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti avaone mari iyi ichibatsira mushandi zvakanyanya sezviri kutaurwa nehurumende.
Chiripo ndechekuti inotenga zvakadii zvakasimba sei. Now vaputsa mari yacho hapasisina. Nekuti kana ndakundotenga mazowe $50 ndinenge ndichihora mari ende ndinenge tichizotenga mazowe. I mean tine vana vechikoro vanenge vachida kusenga madrinks to school. And imagine that $100 yakutenga is now a 2-item thing. Tikatenga sugar pamwe nemazowe yacho yatopera $100. Beef, I don't even speak. So it's not about the paper money to hold. It's about the value. Value yacho iri papi. Ndiyo isipo value yacho. Saka ina ndisi kuona kuti zviri kubatsirichi kuti vaisa mari nyuwani.
Asi vari kutika zviri kurerutsira vashandi vange vachishaya mari mabhanga dzimwe nguva vachimanikidzwa kuti vaite zvana iko kesha.
Zvakangofanana. I mean vachaenda kumabhanga vondowana mari iyoyo. Handiti asi kana vakuenda kushop mari yacho inotenga chii? I think that's where the question is. The value is no longer there. Value yacho unless kana vachiti iwo madola iwayo anenge achitenga se dollar user iratanga tishandisa, then it means something. Asi kana ndakaisenga iri mari yacho, and it the little saving from e difference between let's say interbank rate and ne eco cash rate, it's really it aisi ku compensate for a lot of other things that we have lost. The thing is the money has no value. Attend to the value of the money first. I think simple and straightforward.
Vamutuli Ncube vachitaurawo vari kuti vanofunga kuti vanhu kana vazonyanya kushandisa iyo mari yavari kuparurai kana kuti yavakaparurai vanenge vasina chidokwa dokwa kana kuti chido chekushandisa mari yekuAmerica, vachiti izvi ndozvichazoita kuti vanhu vakwanise kunge vave nechivimbo kana vazoona kuti mari inoshanda zvakanaka.
Mamanagers edu tinowaziva havagoni kubata chinhu zvakanaka. Saka mari inyuwani yes, pamwe tichakanganwa kuti tanga tine yusa. Asi mubvunzo mukuru ndewokuti inotenga zvakasimba sei. I think that is what matters. Kuti ndinayo iri pafoni, iri paeco cash, iri pacard, that to me doesn't matter. Inotenga chii? Inflation yakeroda yatofai mari yacho before it even starts circulating.
Tombotarisa nyaya yeTNF, tiri kuona kwaChinjwa Gurukota. Muri kuzvitambirawo sei ikoku vashandi uku?
It tripartite negotiating forum.
Hongu, pane changa chiri kuitwa?
Actually zvinhu zvacho zvese kana muchinegotieta, munenge muchinegotieta nekuvimbika. Kana pasina kuvimbika, negotiation yacho hapana chainobatsira. Because mnenge muchi negotiate nemakoronyera. Saka that's the problem. Because you know tinonzwa my doctors were trying to negotiate, but because some people are not sincere, they are spiteful, they are vengeful. Ubadzing my doctors acho, but there azina my doctors and the people are dying in there. Saka, well, we need a government in a chido chevano.
Ko muri kutambira sei wo gurukota idzva rakasarudzwa iri vamavhima ava kuti vauye kuvashanduko?
Hatizivi kuti achaita sei. Saka takangotarisa kuti tione kuti kuuya kwake kuchachinja zvinhu here.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumabepanhau anhasi. MuDaily News vazhinji vari kushora mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamusoro pemakurukota matsva avakadoma, vachiti vakadomwa ava havangakwanisi basa rinofanirwa kuitwa. MuDaily News mekare, bazi rinoona mamiriro ekunze reMeteorological Services rayambira kuti kuchange kuchinaya mvura zhinji munyika kwesvondo rose rino iri. MuHerald mune nyaya yokudzingwa basa neZimbabwe National Road Administration ZINARA kwemakumi matatu evanhu vachipomerwa mhosva yeuori. MuHerald mekare mune nyaya pamusoro penzou zana negumi neshanu dzinonzi dzakafa nenzara nenyota muHwange National Park mumwedzi miviri yapfuura. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yokuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Vakadiko vashamari veStudio 7, vana mukomata Ranuka Wande, vana Blessing Zulu nevamwe vashamarari vese. Zveshuwa ndo mwedzi uya uya watakaita dzungu. Vana veZimbabwe tikapemberera, tikafara, tichifungidzira kuti kurodza amai ndokuti nhamwepe tisingazive kuti ingozi isingarepiki, ingozi isina anoigona. Sechuwa ndini mumwe wamwana vakanga vari confused ndisingazive kuti heshi ndiani watengese pachigaro. Izvo zvazvo ndakatadza zvangu kana kuvhota, asi chido changu chiripo ndini vandida kuvhotera. Asi ndakafungidza ndikati vamunangagwa vane zvavanokwanisa kuitawo. Yachinjewo zvino. Asi Grace pane pakataura paye ati murume uyu since 1980 akanga aine pfungwa dzekupu nanhasi vamunangagwa mune mwoyo wakaoma uye harati chai chai nokupedza miti kubvira mbonwa kana mvura. Asi munoziva vakuru vanotaura vachiti hapana chisingaperi. Uye zvavanotaura vanotaura vachiti musha kana wapinda mupanduki kana kuti musha kana uchinge wapinda mweya wakaipa unoona usingachemi kana huku, unoona usingachemi kana imbwa, unoona usina kana katsi.
Mangwanani, mangwanani vachamara Studio 7, mavapoka enyu ose mutendwa nebasa iroro, chikudziwa zvakanyanya zvakare. Ini zvangu ini maonero angu ini ndifi ndakasapota chinjo muZANU-PF kusvika ndafa chaiko. Handiiti zvakadaracho, seZANU-PF yakatiisa pane imwe nguva katipa humwe upenyu hwatasingatarisirwa chose. Nhasi tiri kutambudzika tiri kune dzimwe nyika tichishandisiwa nevamwe vanhu vasina kukodza kutishandisa isu. Imhaka yana Mnangagwa ivava ana guna ZANU-PF tava chokwadika. Takashandisa vana veZimbabwe pai, takashandiswa takazozona pava, takashandiswa neZANU-PF. Izvo vana veZimbabwe tinofanira kumuka, tifanira kuita takaita zviya. Takatodzidza kukona kwatakaitawo kuya kuti kunyange vakaparana sei musapindira kuya zvakadaro. Kunyange pakati vaimwe kufuti zvino kubai Mnangagwa wabhizi wawei watwa ega zvipedzerane musapindira vana veZimbabwe. Kuti tinongosara tochema kuti itiso. Zvokutambura zviya zvokutambura vana veZimbabwe. Kutambura zviya zvokutambura zviya. Aindo paona vana vagona ichibai vaMnangagwa vari kugadzirisa zvino. Vachigadzirisa chii chavari kugadzirisa? Tema yavagadzirisa ndeipi? Vanhu vatende kukustraika munyika yeZimbabwe.
Pakaipa mamuka sei vashamarari veStudio 7 vanatanonoka, vana Jones, vana Plastic Nisi,
tinokupasai. Ei, hurumende yeZimbabwe iyi yakumbaite vanhu kutambanga anhu. Iwo madhokuta wacho ngapachitoshayiwo nienda wacho, because ngaamboti ese wande, because vana ava havazi kupuwa mari shona. Mari yarupuwa ishoma stiriki, but wosaitirawo striker woitwa sei, vodzingwe basa vodini, vamwe vaida kustrikawo nhasi vakumiswa kuzomusati striker, but vakatombopihwi permission. Zanupiefuka ngaasadaro munanga gwa ngaasadaro. Paibvisa Mugabe zvanditi ndiye waiti unokona kutonga, Mugabe wanga ari nani paipai, zvinhu zvanga zvichitofambe mugwara rakanaka, zvanga zvichatozudu kunaka paya. Asi pakapindwa ndiya Munangarwa ana Tongombeya, unogare mudenga seshiri isikachadi kumhara, kudodai wabhururuka, kudodai wadai hai ndege kubve paBlow kuenda Harare shuwa kubvise ndege kuDubai, bvise mathousands dollars ekuhaya ndege, but mari yekupe madoctors yapa. Musadaro kani, musadaro, ngazvisadwadaro zvinhu izvi, ngaasadaro, zvichapfuka zvinhu izvi. Ehe, ngavaite vachirye mari, but izvi zvichapfuka izvi zvavari kuitira ruzhinji rweZimbabwe. Mwari uri kuona, mwari haasi kulanja, uri kuzviona zvinhu izvi. Izvi ndozvo zviri kuoneka, but pazvichazoiti kuti zvanaka, vamwe vanhu vachanyadziswa shuwa, vamwe vanhu vachanyara. Tiri kuudzai.
Makadini makadini veStudio 7 vashamarari vedu vanotudza news dzinotibata dzinokuitika kumba. Ini ndiri pano paSouth Africa. Regai ndimbokomenta nhau yevarume avo vari kuita meeting navamunangagwa avo vana vezvirango zveupfuma avo vemapata anopikisa, vachiti tiri kuda kuita mubatanidzwa tiitaure kuti zvirango zvibviswe tikwanise kukweretesawo mari kuIMF. Inini mubvunzo wangu uri pakuti iyo mari yamuda kukwereta kuIMF inopfuura mari yemadhaimondi yamakadya vanhu veZANUPF 15 billion, 3 billion idzo dzecommand agriculture dzamuri kudya, idzodzodzo neyamuri kuda kuenda nokwereta dzasiyanei? Sei musiri kushandisa maresources atinawo munyika kuti nyika yedu ibudirire? Izvozvi zvanditi kurambirwa zvikwereti, muri kunzi makakwereta zvimwe zvikwereti zvamaingokwereta nezita renyika mumari dzacho muchidya, apa uda kukwereta futi? Haimi mani munorwadzisa stereke mani, haikona kudaro so. Neuye wanenzi Love Mumadhuku woyo nhau yake kuti ndiye loyera kupe, unonyatsa kuona kuti ndiye munhu ari confused manje, hauntotadza kunzwisati kuti zvacho zviri kumbofamba sei. Haikona kudaro mani, ndovari mubatanidzo mumwe chete neZANUPF vanenge achiti tiri kusapota, tine mapati yedu, hatiite zveZANUPF, maopposition party, but vachisapota ZANUPF kabisira. Ayaya nemakuruku, hakuna chinenge chitomboitwa kwekwe, kutodya mari vachobiba mari, vachigovana mari vachitenge maopposition party, but vachisapota ZANUPF behind our backs. So musatitambisire tema makomana nenyaya yekuti masanction ngaabviswe. Ari kubvisirwei kumaindividuals vakapiwa masanction? Zviripo ngazviripo izvozvozvo. Munhu anga haye jeti kubva kuHarare kusvika kumasvingo, pada sanction here papapo? Kurova kwamukuta vanhu kuti muri kunzi musarove vanhu, iyi muri kurova vanhu, mukaadapta vanhu. Sanction iri rinoshanda papi papapo? Musadaro mhani vanhu ZANUPF, nemi makadyiwa imi musina kana vana naBrahim Teke. Musadaro mhani ana Kupe, musadaro mhani, musatipedzere taimu yedu. Ndiri paJoni pano ndiriwetwa baba Eva, ndatenda zvangu.
Makadiniko paStudio 7, ini ndinoitwa mamoyo, ndiri kuno kuDurban. Ndinonzwa kurwadziwa nenyika yedu yeZimbabwe. Nyika yedu yaZimbabwe yaparara. Kana naiwo masoja acho nemapurisa, ndopaunonyatsokuona kuti njere dzavo hadzichanyatsi kufunctiona. Nhasi uno munodzinga vanachiremba kuvadzinga pabasa, ivo varivo vakabata upenyu hwevanhu munyika yeZimbabwe. Makambozvione pi nyika inodzinga vanachiremba? And after that vanosevenzera mahara, saka votengesa here mudziyo yavo iri mumba kuti vaende kubasa kundoshandira mahara? Kana ndimiwo, maticha ungobuda kuenda kuchikoro kundodzidzisa vana, vadzoka ikoko vodyei? Vamwe vanoshandisa makombi, vokwira nei kuzvikoro? Vokwira nei, vodyei kuti vaone simba rokulekchira vana muchikoro?
Aya mashoko evateereri veStudio 7 vari kwakasiyana siyana vachiti pafungwa dzavo. Mashoko ndeavo asina chekuita neStudio 7. Titumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weBolivia vaEvo Morales vasiya basa zvichitevera kuratidzira kwevanhu kwemasvondo mazhinji vachiti sarudzo zvakaitwa mwedzi wapfuura hadzina kufambiswa zvakanaka. Pope Francis nezuro vakakurudzira vatendi kunamatira kubatana kwevanhu vemusouth Sudan vakati vanotarisira kushanyira nyika iyi gore rinouya. Pope Francis vakati vanhu vesouth Sudan vave nenguva refu vachishungurudzwa vachitiwo vanhu ava vane kodzero yekutarisira kugara zvakanaka nemhuri dzavo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakashora zvikuru kushedzwa kwezvapupu kuti zvizobvunzwa pamusoro pemhosva dziri kupomerwa vaTrump. Nhengo dzeDemocratic Party muparamende dziri kuti vaTrump vakapara mhosva pavakaedza kumanikidza mutungamiriri weUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vaongorore vaJoe Biden nomwanakomana wavo kuti Ukraine igopiwa rubatsiro rwekutenga zvombo zvehondo. VaBiden vanogona kusarudzwa nevatsigiri vebato reDemocratic Party kuti vakwikwidzane navaTrump kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya. VaTrump vakatukirira imwe komiti iri kuvaongorora vachiti sachigaro wayo vaAdam Schiff vari kuramba kuti vafakazi vakasarudzwa nebato ravaTrump vashehedzwevo kuzopa uchapupu hunotsigira vaTrump. Nemusi wechitatu vafakazi vachatanga kubvunzurudzwa mberi kwevanhu vese uye nepatelevhizheni pamusoro pezvavanoziva maererano nezvakaitwa kana zvakataurwa navaTrump. Jaya guru ja praise nziyo yerudo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti nhengo dzaro dziri kuronga kushanda zuva rimwe chete pasvondo. Vagari vekuChingwizi mudunhu reMasvingo vanoti kunyange vakazvipiwa havo mari dzemuripo, zvinhu zvichakangovaomera. Reserve Bank of Zimbabwe nhasi riri kuparura imwe mari yendarama yemadhora maviri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka naChris Gande.
Soko isika tisenda.